Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi chishanu kurume 31, 2017. Vechidiki ve MDCT vanoparura chirongwa chinonzi bereka mwana tiende chekukurudzira vabereki kuti vatorese vana vavo zvitupa kana vasvika makore 10 nemanomwe kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuti vazovota gore rinouya. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vakadzinga nezuro mamwe makurukota avo zvinonzi zvine chekuita nemakakatanwa ari muSouth Africa. Vaimbove varwiri verusununguko vopindura mivunzo yevechidiki pasi peurongwa weYouth Forum pamusoro pemhirizhonga inonzi inokonzerwa nemawar veterans. Makundano e2017 Castle League Premier Soccer League ari kupfungaidza utsi mangwana paine muvunzo wekuti achatora mukombe uyu gore rino ndiani. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva danho rakatorwa navaZuma rekudzinga mamwe makorokota avo. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama nechamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.